Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 1 Gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare remakurukota rinotora matanho ekunyevenyutsa mitemo inobata nyaya dzedenda recovid-19. MuSouth Africa munobuda imwezve nhando yecoronavirus inonzi yave kupararira muAfrica, Europe nekuAsia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana mana ane gumi nevapfumbamwe 4419 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira covid-19 vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu nemakumi masere nezviviri zvine mazana manomwe nevashanu 2,582,705. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu ane makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevasere 1,636,498. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechokubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti zvirwere izvi zvisarambe zvichipararira. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine makumi maviri nezvina zvine mazana manomwe ane makumi manomwe nevatatu 124,773. Vapora munyika vachiita zviuru zana rine gumi nezvitatu zvine makumi mashanu nezvinomwe 113,057. Dare remakurukota rakazivisa nezuro nezvematano ekunyevenyutsa mutemo unobata nyaya dzedenda recovid-19. Zvimwe zvakanyevenyutswa mutemo wekuti vanhu vanobva kunyika dzinochirwa kuti dzine utachiwana hwakasimba hunokonzera covid-19 dzakaita seIndia havachasungirwa kumbogariswa kwavo voga kana kuti quarantine. Vachitaura mushure memusangano wedare remakurukota iri, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakativo mitambo yose yave kubvumidzwa kutanga zvakare kana chete pachiteverwa mutemo unodzivirira kupararira kwecovid-19. Uye vose vachange vachiita mitambo iyi vanofanirwa kunge vakabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19. Vana vane makore ari pasi pegumi nemana vanenge vachiitawo mitambo vanonzi vanofanirwa kutanga vavhenekwa kuti havana here denda iri. Uyewo vose vane makore ari pakati pegumi nemana negumi nemasere vanokurudzirwa zvakasimba kuti vabayiwe nhomba yecovid-19. Amai Mutsvangwa vakazivisavo kuti dare remakurukota rakabvumidza kuvhurwa zvakare kwedzimba dzemabhaisikopo uye zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvevanhu vanenge vagara ndizvo zvichabvumidzwa chete. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Tinogamuchira zvikuru kuti hurumende yakutanga kutora matanho yekunyevenutsa marestrictions atanga tinawo ecovid-19 nekuda kwekuti Zimbabwe haingangosara iri iyo bedzi bedzi mudunhu rino resadhaki inoramba ichiomesera veruzhinji pamatanho iwawa emarestrictions. Tikuona nyika dzakaita sana Zambia vakatonyevenutsa kare kare, tikuona nyika dzakaita sana South Africa vakanyevenutsawo zvekare. izo zvinoita kuti vanhu vakwanise kuti vararame nekuriritira mhuri dzavo. Asi chinhu chakakosha tikada kutarisa seivavo vaidzi vanenge vachibva kuIndia, ngapaitwe kuonekwa kuti vacho vari kuuya vaine mavaccination certificates here, uye nekutarisa kuti vane matest results avo anenge ari current aya emapcr, kuitira kuti tirambewo zvekare tichidzivirira veruzhinji muno muZimbabwe kuti vasarambe vachitapurirwa utachiwana nevanhu vanenge vachibva kunze.
Tiri kuonawo varusike kuti dare remakurukota ranyevenutsawo zvakawanda zvakaita semitambo, mabhaisikopo, kumaart gallery nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Nzvimbo zhinji idzodzo dzanyevenutswa dzakaita semitambo, kumabhaisikopo ikoko nedzimwe nzvimbo zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti maguidelines aya eW2 aya ekutekwa kwemamaski, kugara madaranganwa nekusanitaizwa, zvinhu izvozvo ngazvirambe zvichitevedzerwa zvakanyanyisa. Nekuda kwekuti tikavhurisa tovarayirwa, tinozoita dambudzikowo zvekare rekuti makesi anozoramba achishuta. Izvo zvoita kuti vanhu vakawanda voramba vachizobatwa nechirwere, vanhu vakawanda vozosvika pakuda kupinda muzvipatara, zvipatara zvedu zvokurirwa, uye vamwe vogosvika pakurasikirwa neupenyu. Saka hongu tinogamuchira kuvhurwa kwavaikwa kuri kuitwa, asi ngakuitwe kuine cherechedzo nechenjedzo yekuziva kuti chirwere checovid-19 chichiripo, chirwere checovid-19 chichine njodzi kuruzhinji rweana weZimbabwe.
Tiri kuonawo vari kuti vana vane makore ari pakati pegumi nemana negumi nemasere vari kukurudzirwa zvakanyanya kuti vabayiwe nhomba. Zvii zvamungataurawo padanho irori?
Idanho rakanaka, asi chinhu chikuru ndechekuona kuti idzo nhomba dzacho dzaita kuti dziwanikwe. Tinoziva kuti kune zvimwe zvikoro zvisitomborina mvura, hurumende ngaione kuti zvikoro izvozvo zvawaniswa mvura kuitira kuti vana vechikoro vange vachigezawo maoko. Asi chikuru chatinoda kukurudzira ndechekuti vana vaya vane makore akafanira kuti vange vachibayiwa ngavapiwe mukana wokubayirwa kuzvikoro kwavo. Asi vabereki vavo kana zvikwanisa ngavasainiswe anonzi maconsent form aya ekuti vabereki vanenge vachibvumidza kuti mwana wangu ngaabayiwe kuchikoro kwaari ikoko, kuitira kuti pasazova nevamwe vana vanoti ini handibayiwe nekuti mubereki wangu akati ndisabayiwe. Saka zvinenge zvakakosha kuti vabereki sezvo varivo pamutemo vanofanira kunge vachimiririra vana ivavo, vanopiwa anonzi maconsent form avanosaina. Zvinenge zvichitarisira kuti mubereki wega wega ange achiwanikwawo achisainawo mafomu iwavo, kuitirawo kubetsera kudzivirira mwana wavo iye, kudzivirirawo vamwe vana nekudzivirira vamwe vese vaanenge achisangana navo kuchikoro kwaanenge ari ikoko.
Mukuru wecommunity working group vaitai Rusike vari parunhare muHarare naJonga Kanemiri weStudio 7. Nyanzvi dzezveutano muSouth Africa dzinoti dzawana imwezve mhando yecoronavirus inopararira nyore uye inoshanda nekukurumidza mumuviri wemunhu. Mhando iyi iyo iri kushedzwa nezita rekuti C.1.2 inonzi yakazivikanwa muna Chivabvu kana kuti Mei gore rino. Mhando iyi inonzi iri kupararira munyika dziri kuchamhembe kweAfrica, kuEurope, kuAsia nekumwe. Izvo zvokonzera kuti World Health Organization iyambire nyika dzose pamusoro pengozi inogona kukonzerwa nemhando iyi iyo yatoparera matunhu ose muSouth Africa. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti pane humbowo hunoratidza kuti nhomba dziripo iko zvino dziri kutadza kubatsira pa-C.1.2 iyi. Tabata Dr. Guni tikatanga nekuvabvunza kuti pane zvavangatiudza here pamusoro peimwezve mhando iyi yecoronavirus yabuda muSouth Africa.
Vava nemubvunzo vamabvunza wakanaka zvikuru kwazvo, kuti muri kunzwa kuti kuSouth Africa kwawanikwa chimwe chipande zvekare checovid-19. Regedzai ndijekesere vateereri venyu kuti kana tichida kutaura zviro kwazvo ndezvekuti chipande ichi variant inonzi C.1.2 yakasovhenekwa ikaonekwa munguva yapfuura kubvira mumwedzi waMei gore rino. Asi panguva iyoyo yakaonekwa sekuti ndemamwe mamutations kana kuti mavariants ari kungonyukawo zvawo, asi nekuti iri kuramba ichipararira
Chimbo mirai Dr. Guni, mando itza iyi ilukuramba ichipararira kupicha izu.
Ya pararira kuma provinzi ese ku South Africa. Uye ya buda mu South Africa ya wakune zimenye kata kuiona kune mango ma European countries. Ya shika wakune zimenye kaze mu Africa kunyanya ze ku Southern Africa. Taki wana zakare ya yambukira ya waku Asia. Uye ilikuramba ichipinduka, ichita ma mutations iwayo. Zvinoreva kuti takuityira.
Variant iyi kana kuti mando itsva iyi yakazivikanwa nezvayo rini?
Variant iyi yakandiswa kana kuti iri pamutariko wezvipandi zvakanyorwa ne World Health Organization kuti ma variants of concern.
Zvinoreve kuti variant of concern, Dr. Guni?
Kana ichinzi variant of concern kureva kuti mubatanidzwa wepasi rese World Health Organization uri kuona kuti chipande ichi chinogona kuramba chichipararira uye chiri kuratidza sekuti chiri nyore kutapura uye chinogona kuzonetsa kuti chirambe chichidzivirirwa nenhomba dzatiinadzo munguva iri kuteera. Saka maakuona kuti vana mazvikokota masaindisti edu vari kuramba vachitarisa zvakare kuchiongorora kuti sei chipande icho chesi1 0.2 chiri kuramba chichitenderera chichipararira muSouth Africa uye chakuratidza zvekuti chiri nyore kutapurira imo muSouth Africa zvakare. Saka masaindisti ari kuongorora malaboratory kuti vaone kuti sei chichiramba chichiita mamutations iwayo.
Mhando iyi yakasiyana zvakadini nedzimwe mhando dzecoronavirus dzatava kuziva?
Pande chikumamutations achiri kuita awandisa ari kuramba achiwanda zvinoreva kuti zvaakutyisa. Nika somuenzaniso ndikada zvakare kuti nditaure kuti rimwe dambudziko guru ratiri kuona nedelta variant risinganyanyi kuzikanwa nevanhu nje zvavo vasinei nezvesainzi ndeyekuti delta variant ndo muchirungu yatinoti double mutant kana kuti yakasanduka ine zvipande zviviri zviri mukati mayo imo mudelta variant imomo zvokuti kana yaakupinda pamunhu zvinokonzera kuti ive nyore kubatira pamacells emunhu yokurumidza kupararira muviri wemunhu uye yozonetsa zvakare kuti mishonga yatinayo kana kuti nhomba dzatinadzo dzikurumidze kuidzivirira zvakasimba. Ndo zvatiri kutyira kuti chipande chekusouth africa ichinonzi c.1.2 chikuona sekuti chinenge chaakuda kuenda ikoko kumwe chete nedelta variant. Ndosaka maakuona kuti zvaakutaurwa asi regai ndipete ndichitaura zvakare kuti chipande ichi hachisi chitsva chatanga kuonekwa nhasi. Chipande chakatoonekwa chikarejiswa mumwedzi waMei gore rino. Saka chipande chagara chiripo asi zvachaakuita ndozvataakutya nazvo. Ndosaka maakuona kuti zvaakubuda kuruzhinji rwevanhu. Regai ndidzokorere zvakare kuti vanhu vanofanira kuziva kuti mavirus itsika yavo yekuti anoita mamutations. Kana virus yavapo ine one goal kana kuti ine objective imwe chete yekuti irambe ichipararira ichibereka ichiwanda kuti irambe ichirarama. Ndosaka ichiita mamutations. Mamutations inenge ichiita kuti ikwanise kupinda mumahost ayo kana kuti muvanhu zvakare zvinyore uye ikwanise kuramba ichipararira isingaurayiwe nedziviriro dzatinenge tiinadzo panguva iyoyo. Tatenda.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo, vacharamwa mabasa kutanga svondo rino. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti kana musi wechishanu ukasvika hurumende isina zvayaita pamusoro pezvichemo zvavo, varayiridzi vachatanga kuramwa mabasa. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti hurumende haisi kuda kuona kuti varayiridzi vari pakaoma sei, vachiti varayiridzi vasvika pakomerwa kwakaipa.
Vazowirirana kuti vambogara kudzimba vachimirira kuti hurumende iwane mainterventions aingaite kusvika musi wechishanu musi wa3 September kuti dambudziko rimwe education sector rigadziriswe.
Kana musi wechishanu ukasvika pasina zvaitwa nehurumende, imimi sevarayiridzi pane zvamaronga kuita here?
kana mushaichika anochinge wazosvika hurumende isina zvayaita varedza vasinozogara kumba chete asi vachaenderera mberi vachidzokera mumastreti kunoratidzira kuti vakurumidze kumanikidzira hurumende kuti igadzirise dambudziko rerumwe ine sector nekuti kugara kumba chete kuri kuratidza kuti hakunyanyosunde hurumende kuti igadzirise nyaya dziri kutambudza vanhu muhedyishe sector zvaita kuti vana vedu isu varombo vashaye mukana wokudzidza saka pachasvika muzvechishanu pachazenge pachionekwa kuti ndaana matanho angaitwe mumastreets anoita kuti hurumende ikurumidze kumanikidzika kugadzirisa dambudziko rakasangana needucation sector yedu toramba tichikumbira kudzorerwa kwe540 US$ nevarayiridzi October 2018 asati asvika tichichemerawo kuiswa kwezvikwanisiro zvinochengetedza vanhu muzvikoro in the face of COVID-19 tichichemerawo a waiver on school fees in the face yekuti masalaries and incomes akairodwa panguva yatekusana nedenda recovid-19 tichiti tiite chirurangwe chekuti vana vose vadzoke kuchikoro vane pamuviri vakarohwa nevamwe vese tivadzoke kuchikoro pakuvhurwa kwataita kuti tisarasikirwe nevana nyaya yekuwana dzidzo
avo vange vari mutungamiri weatus vaobed masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 ukuwo mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takwachira Zhou vanoti sangano ravo riri kupa hurumende kusvika musi wechitatu apo richazotora matanho ekumanikidza hurumende kuti igadzirise zvichemo zvavo
isu tinofunga kuti hurumende haisi kutirimuka nokuti vana vechikoro vakawanda havasati vavhura asi tinofunga kuti kubva muvhuro unouya vhiki rinouya hurumende vakaona kuti varayiridzi vakawanda havana mari vana havana varayiridzi vachatirimuka ndingati kuda takamirira futizve kuti tsamba yedu yakaenda sande ipindurwe kuda tafunga kuti havasati vaona mazuva akakwana
kana mazuva amapa hurumende akasvika akapfuura pasina chaitwa nehurumende moita sei vazhou
tikasvika newednesday vhiki rinouya pasina zvatinenge tawana mazuva anoti monday tuesday newednesday iyo aratidza kuti varayiridza musi muzvikoro tichadzokera zvekare kuvarayiridzi tonovabvunza kuti hongu muri kudzimba munoda kuti tidini isu tino shanda nokupiwa zvokuita nevarayiridzi iko zvino varayiridzi vanofunga kuti kuda hurumende haisati yatirimuka nokuti haisati yainyaya kuona impact yekushayiwa mari kwavarayiridzi
avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takwachira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 tichienda pamhepo mibvunzo yatatumira kumutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro yange isati yapindurwa tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi sangano revadzidzi rezimbabwe national students union rinoti rinoda kuti rusarura rwevadzidzi vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 rupere zinasu yakanyora tsamba kugurukota rezvedzidzo yepamusoro vaamon murwira vachiti hapana mutemo unobvumisa izvi muzimbabwe munewsday makare vagari veward 14 nakiwa kuuzumba vakumbira rubatsiro kubva kugurukota rezvezvicherwa kuti hurumende irambidze imwe kambani yekuchina kuchera matombo munzvimbo iyi sezvo vanhu vazhinji vachizorasikirwa nemisha yavo zimlive.com rinoti gurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondary vakane matema vaendeswa kuHarare kubva kubhulawayo mushure mokuwedzera kwekurwara kwavo vamatema avo vane makore 44 vanonzi vari kurwara necovid-19 yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
ndinodawo kuziva kuti ivo maticha navabereki vanoti kwanzi ivo hurumende yangovhura zvisati agadzira vaadagadzirira chiko kunguva yosonga zvinga havadoziti nguva yechikoro here but neda kwecovid asi munhu wose dai mwana ari kuchikoro izvezvi nguva yechikoro vakamboita sei pamaticha iwavo kana ivo vabereki vanotendawo zvakaputsa kudero mubereki asina kugadzira mari yechikoro ndidhecembe rinoti kana idhecembe kana kuti april oti kana agasti oti yanga inofanira kunge iri holiday saka nda kugadzirawo izvezvi tiri papi vana vasinda magreseveemara izvi zvakutonyora manyimaisi asi mubereki rudzi unoti hauna kugadzirira mafomu vanoda kunyora izvezvi mubereki anoti ana kugadzirira mofanira kuti tiitai togwara maticha unoti kwanzi anoti kwanzi ye mari ngaiwedzekwa mari tirawedzekwa mari nguva isonga kugara wanga asingadi mameeting nehurumende yacho vanga asingadi mameeting angaida kuti mari iwedzeki wozoda kuwedzekwa mari oti chiko chafugwa vandazotiwo maticha acho anoita kuti havana vana anoenda chikorowo full time time maticha awo anenge asinawo musoro anenge maticha awo anenge mamdc wose maticha
pamusoro estudio 7 ndinoda kutaura pamusoro peuyu murume uyu anozoiti George Jaramba asaita sokuti vana vezimbabwe njere dzavo hadzina kukwana asativudza zvokuti kwai mahovheti kana kuti masojas havabvumi kuti chamisa atungamire nyika nokuti zvaita sei isu hatisi kuda kuti zimbabwe irarame ichingotaura zvechimurenga ka ichitambura vana vachitambura chikoro nezvipatara marodzi akafa zvinhu zvakanyangara muzimbabwe kuti chitwai mahovheti haadi kuti kwai chamisa atonge agone kutaura charamba
murina nevamushamarari hani ndinofara anadzo nga hani ndinofara nekuvapoma zivi ndiri kumozambique aiwa ndafara kuva nenhamba dzenyu zvizei chazotaura nekuenda kwenguva
uyo muchinda uyo wamavuisa pastudio uyu wekwamharanje kana deno zvaibvira maimbopota muchimboreka kuvuisa vanhu vakadero panhau dzedu vanotihira nguva iye unofunga sokuti ndiye munhu wani wakadzidza kana kuti wakadiwa namwari zvokuti anogona kusafa nekuda kwechirwere checovid-19 musati torera vanhu vakadero tokumbirawo kuti kana muchitsvaka vanhu vekutaura pastudio motipawo vanhu kwavo ndofunga ndakambohwa umwe waitaura achiti vanhu vakaita sana gakanje vaya deno varega kuuya pastudio nana mubhadha todozviziva vanhu ivavo munovafarira zvikuru but isu pastudio 7 vateereri vanhu ivavo handioni sekuti tinovada isu tsvakai vamwe vanhu vanotaura zvinohwikwa kwete vanhu vanongori nenharo dzisina kana basa
tinoti inini zvakaitirwa mahovheterans akasungwa awawo wakaitirwa zvakanaka chaizvo chaizvo nekuti ndiwo aisaonyeperana kuti zano yedu ine utongi wejekerere izvizvi wakushungurudzwa nawo vamwe wavo vachisungwa zvisina maturo vaisokurudzirana nawo ana munangagwaya kuti opposition ikangoda kuratidzira chete mhanyai moisunga mhanyai moivharira asi vanenge vachidawo kuchema vachinyunyuta zvinyunyuto zvavo zvinenge zviri pamweya wavo zvinenge zvichiwatambudza nhasi unou ndo waakuitirwa waakushungurudzwa waakuchemei saka ngavarambe vachitsigira zano yavo iyoyo vazokuona kuti vanhu vachazvizwepi
makadii vana mukoma tanemeka hwande nana mukoma jemekana nemiri nehanzadzi dzedu makawandisa tirikudoma nemazita zvinotonetsa ndingatopedza nichitodoma mazita chete asi ndinotenda ndaikumbirawo kudai ameno kapikana kuti tibatsirane studio 7 ndo nhepfenyuro manje yezimbabwe manje chokwadi chaicho hakuchina kana chatera zbc studio 7 basa renyu rakanakisa ende uye mune panhau dzechokwadi zvinoitika nguva idzodzo chaidzaidzo ndokumbirawo ngatiiti studio zimbabwe kana kuti inodarika zbc ze inodarika zbc apa kumbakutendai nezvemunoita zvakanakisa vestudio 7 ndinotenda ndevebangoni ndiri kunoku kukolokwane asi ndave kubhikita muwadhi 8 papukore pakori apo ndinotenda mukoma tanoka hwande
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti ndivo mutungamiri weAmerica wapedza hondo yemuAfghanistan. America yakapinda muAfghanistan makore makumi maviri nerimwe apfuura uye pakaita vatungamiri veAmerica vatatu vakabva pachigaro vasina kupedza hondo iyi. VaBiden vanoti America yakanga yakatarisana nezvinhu zviviri, kubuda muAfghanistan kana kuwedzera nekukwiridzira hondo iyi, vachiti vanga vasingadi kuti America ichiva nechekuita nehondo iyi. Vamwezve vanoti mabudiro akaita America muAfghanistan akasiya vazhinji vasina kokupotera, vachiti nyika iyi ichadzokera kune zvayakange iri mazuva ayaitongwa neTaliban iyo yave kutonga zvakare. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vaCalvin Manduna kuti vatiudze zvakaipa nezvakanaka pakubuda kweAmerica muAfghanistan.
Kune rimwe divi vamwe vari kufara kuti ndokupera kwehondo nekushandisa mari nekufa kwemauto eAmerica vari kuti ngazvive zvapera vabude imwe muAfghanistan. Asi vamwe vari kushungurudzika kuti tabuda tichimhanya, mabudiro ataita anga asina dignity, uye nekubuda kwataita tasiya avo muAfghanistan citizen aibatsira mauto eAmerica. Ndanzwa mamba namba achiti vanhu ivavo vanokwanisa kusvika 60,000 vasara. Saka kune ruzhinji ruri kurwadziwa kuti vanhu ava vachikwanisa kushungurudzwa kana kutourawa vamwe vacho neTaliban nekuti vaibatsira mauto eAmerica nedzimwe nyika dzeNATO. Saka pane nyaya iyoyo, uye iko kubuda kweAmerica kwabva kwawedzera instability muAfghanistan, especially kune madzimai. Saka madzimai ekuAfghanistan ari kushungurudzika zvikuru kuti mafreedoms avanga vanawo nekodzero nemarights nguva maamerican paive akatsigira hurumende yekuAfghanistan abva aenda nekuya kwetaliban nekuenda kuita mauto eAmerica. Saka ndikati pane mamixed feelings nekuenda kuita mauto eAmerica.
Sokuona kwenyu vaManduna, chii chamunofunga kuti chichaitika?
KuAfghanistan tatoona kuti Taliban yatora nyika, saka tatarisira kuti vimbiso yavari kupa kuti vashanduka vasiri Taliban yaiveko kuma1990s vave Taliban inocherechedza kodzero dzevanhu zvichaitika here zveshuwa? Semaandirangu hazviitiki. Taliban haitembeki. Ndoona kunge varingozvitaura kuti vanhu vabude munyika mavo, asi kana vava kunyatsotonga tichanyatsoona vava kuita zvavo zviya zvakudhara zvekushungurudza vanhu.
Zvaibatsira papi deno America yakaramba iri muAfghanistan umu?
Kugara kweAmerica muAfghanistan kwanga kuchibatsira stability and a little bit kuti human rights evanhu vekuAfghanistan anga atisimukirei mbichana, especially mumaurban areas samaKabul. Asi situation yacho yagara inga isiri sustainable nekuti pabva ribuda mari yakawanda and constituency yekumba muno muAmerica yanga yakuti masoja ngaabude and mari yatiri kushandisa uku ngazvipere.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare remakurukota rinotora matanho ekunyevenyutsa mitemo inobata nyaya dzedenda recovid-19. MuSouth Africa munobuda imwezve mhando yecoronavirus inonzi yave kupararira muAfrica, Europe nekuAsia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti inoswera zvakanaka.